Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 18, 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyu yenyaya dzinoitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesvimuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeHarare inoti iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena. Hurumende inoti zvikoro hazvisi kuzovharwa pamusoro pechirwere checoronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya wekuta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yeHarare iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena nekuda kwekuti mari yavari kubhadhara pamwedzi haisi kuvakwanira. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti mvura iyi haifaniri kunwiwa nevanhu sezvo iri pasi pechikero cheWorld Health Organization. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGomba kuti tinzwe zvizere.
Hapana zvinhu zviviri zvichokutanga ndechekuti mvura inobuda papombi inongoratidzawo mari yaunobhadhara kukanzuro yaunogara. Zvine ukama zvinhu izvozvo hazviri jekeke. So iwo ukabuditsawo CCRTGS inova ndo mari inobhadhara vanhu vagari vazhinji muHarare, mari isingachakwani kutenga dhata rekonekti chairo, unongowanawo mvura inoenderanawo nemari yaunenge wabuditsawo. Zvinodyidzana ukaendawo kumatakshop uchida kutenga zvinhu zvechichaina nemari shoma unozviwana asi hazvigari. So mari yati kupuhwa nevagari iri kubuda muhumwe memugari anova anozofamba achiti mvura inochina inongoratidza mari yaanobudidza kunge achichenesa. Vagari vakabhadharawo mari inoitawo kuti mvura yacho ichene, inongobudawo mvura yacho yakachena zvakaisvonaka zvinofadza munhu wese. Saka ndiri kureva kuti chii? Ndiri kureva kuti mari iri kubhadharwa haina kodzero yekupina mvura yacho kuti inge ichibuda kana waipekera waiisa kumaUS dollars.
Ko, zviri kupawo kuti mvura iri kuyerera ichipinda muna mukuvisi inge yakasviba?
Mvura ine tsvina nekuda kwokuti tingati mahuman activities, vamwe vanorima zvibage munana Harare mumugero. Zvakawanda zvinoitika zvinoita kuti mvura yacho inge ichibudisa zvainobudisa. Asiwo kana mari ichinge yawanikwawo yakawanda hazviri nyore kunga muchipinda mvura iyoyo. Chimwe chiripo ndechekuti patakaenda navamunangagwa kumoton Jeffrey takawirirana kuti titange kutora mvura yakati chenei zvishoma kumanyame dam nekuda kwekuti chivera haichaitoiti. Ukasvika muchivero mune zvinhu zvakawanda zvirimo, zvatingati suwa, zvatingati mafertilizer anobikiswa anogadziswa anoiswa chibadhemunana Harare, mahumbi zvese zvinotsina zviya zvinopinda imomo, yatingati industrial pollutions anongopinda imomo. Saka takazonokumbira kuti dai tataona mvura yakachena kuLake Manyama zvinova zvati kushanda nezvazvo izvozvi kuti mapamba akanga auya matsva tinokwanisa kudhirowa mvura yakachena muManyama. Asiwo zvese izvozvo zvinoda mari kudhirowa nekuwanda kwayo nekukasika kwebasa iroro kunoenderana nevagari vanogara muHarare kuti vane vanokwanisa here kunga vachibudisa mari inoita kuti basa iroro riitwe.
Asi iyo mvura yacho iyoyo, Meya Gomba, inosvika here pachikero chinotarisirwa nevanoona nezveutano kuti vanhu vamwe kana kuti haitofaniri kunwiwayo?
Pari zvinezvi isisu hatitarisire kuti veutano chete, asi tinongoda kuzivisa kuti tine makemisi atinawo ende tinowana madaily reports anoratidza kuchena kwemvura iyoyo tichiteedza maWorld Health Organization standards. So isu hatii mhani yedu kokuona kuti tine mishini yatinayo, kuzoti mishini yedu akamira zvakanaka here kukwanisa kutipa mari zvavo dzatinotarisira zvazvino izvo zvinokwanisa kupindurwa nevagari vemuHarare kuti mari dzavanobhadhara dzinoenderana here nezvavanotarisira.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti sezvo hurumende yatora danho rekuti zvikoro hazvisi kuzovharwa senzira yekuvharirira kupararira kwecoronavirus virus, veruzhinji vanofanirwa kuchidzidziswa zvakasimba pamusoro pechirwere ichi. Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vanoti chave kudiwa pari zvino kuita mushangira pamwe kuitira kuti pachitorwa matanho ekudzivirira vana vechikoro pamwe nevarairidzi kubva kuchirwere ichi. Mutungamiri wenyika nezuro akatara chirwere checoronavirus sedambudziko renyika yese kana kuti national disaster, uye akarambidza kuungana kwevanhu vanopfuura zana senzira yekusimbaradza matanho okudzivirira kupararira kweutachiona hwecovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisavo kuti zvikoro hazvisi kuzovharwa sezvo zvasarirwa nemasvondo maviri chete kuti zvivharwe. Hurumende inoti Zimbabwe haisati yave nemunhu ati abatwa nechirwere checovid-19, asi iri kutora matanho zvichitevera kuwanikwa kwechirwere ichi muSouth Africa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yekuchengetedzwa kwezvikoro hongu inyaya yakanaka kuti vana vedu vatodzidzisa nevarairidzi vanoda kuti vachengetedzwe. Zvino hurumende zvayati zvikoro hazvingavharwi, pakudiwa kuti paitiswe dzidziso yemhando yepamusoro yekuti vanhu vachinzi kuisisa dambudziko ratasangana naro recoronavhairasi, toisawo zvikwanisiro muzvikoro zvekuti mwana wega wega asvika pachikoro awana mukana wekugeza maoko here, achibuda awana mukana wekugeza maoko here. Zvino zvimwe zvikoro zvazvisina mvura ringave dambudziko, asi pakuda kuti tiite muonera pamwe, hatingarambi tichiita blame game tine nyaya yakakurisa yakadaiso. Saka zvakuda kuti dzidziso yacho iwanikwe nemunhu wese, vazive kuti nyaya yatakatarisana nayo haisi nyaya yedambi. Tochengetedzawo vana, tochengetedza matisha. Hongu hurumende dzimweni dzenguva inengena kunge ichityira kuti vana vakarasirwa nenguva yekudzidza izvo zvikoro zvaakuvharwa. Pamwe pane tarisiro yekuti pamwe pachatanga winda chirwere chinogona kuenda mberi, nguva yekurasirwa nezvikoro ingatozowanda. Asi panguva shoma yasara mavhiki matatu, pakuda kumuonera pamwe tibatsirane pamwe chete tiite kuti vana nevarairidzi vasvike pakuzoenda kudzimba dzavo pasati paitika manyamamire nerongo, pasati paitika dambudziko rakakurisa muzvikoro zvedu.
Tinoonawo kuti vamunangagwa vataura kuti vanhu vange vasingaungane kwemazuva anokwana kuita 56 kana mwedzi miviri. Tichiona kuti muzvikoro umu vanhu vanenge vakaungana nguva zhinji. Zvii zvamungataura?
Zvanga zvichazowedzera kunaka zvaa zviri zvekuti dai zvikoro zvanga zvavharwa, asi dambudziko iri harisi kuzokurumidza kupera nenguva inochimbidza. Saka hurumende zvairi kutaura ichiti zvikoro zvirambe zvakavhurwa, nekuti vari kuona kuti muZimbabwe hamusati manyanyotekeshera nyaya yeutenda uhu. Nyaya yavepo ndeyekuti zvatine vana vari kumabhoarding vanokwana 800, tovachengetedza sei kuti vasabate chirwere kana kuti chirwere chisapararire? Kwakuda kuti pachiwanikwe dzidziso inobatika inoti vanhu vachichengetedzana, poonekwa kuti hakuna kondakti yakanyanya here ingaitwe nevachiwari kubva kunze. Vana vemaday schools ndo vanonyanyonetsa, nekuti zuva nezuva vanodzokera kudzimba dzavo, uko vachange vachisangana nevanhu vakawanda pavanofamba michovha nezvimwe. Saka kuvhara muzvikoro hakusiko kwega kunganyanyotibatsire, nekuti mukatarisa mabhazi akaita saana zupo vachipinda mudhorobha vanenge vakatakura vanhu vakawanda vachigumana vari munene. Zvinoitwa nehurumende izvi zviri kubva panyaya yekuti vari kuti hakuna munhu atawanikwa aine chigwere. Asi zvatingangoitawo muzvikoro kufanira kuchengetedzana nekushandisa nzira dzese dziri kukurudzirwa dzekuti tichengeteke.
Imiwo sesangano revarairidzi, zvii zvamuri kuitawo kupa varairidzi nevadzidzi chenjedzo pamusoro pechirwere checoronavirus uye kudzivirirawo kupararira kwacho?
Tagadzira gwaro redzidziso ratichatanga kunge tichitenderedza munzvimbo dzakaita sesocial media nekutopa vanhu mahard copy mamembers edu ese achange achiriwana kubva mangwana igwaro ndiri kutara zvatinokurudzira kuti vanhu vaite kuti vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi panguva yakadai saka richange richitenderedzwa muzvikoro zvose mahard copies nepasocial media vachange vachikwanisa kuverengawo iye zvatikokurudzira gwaro takariumba tichiwana zvatakawana kubva kune ana mazvikokota vanhu vaitenderedza zivo padandemutande ndiyo patakawana zvatakashandisa kuumba gwaro iri ati kuti asira tingabatsire zvakanyanya kuchengetedza vanhu muzvikoro kusanganisira vana nevarayiridzi
avo vanga vari mutungamiri wesangano reatus vaobed masaraure vari parunhare kuwedza nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi muDaily News mune nyaya pamusoro pavaConstantino Chiwenga avo vakaendeswa kuChina zvekare nezuro kunoona vana chiremba mazuva maviri apfuura vana chiremba vachiwenga vakanga vavaudza kuti vazorere vari kumba kwavo muDaily News nekare masangano anomirira varayiridzi anoti hurumende inofanirwa kuvhara zvikoro kuti chirwere checoronavirus chisapararira munyika muchronicle hurumende inozivisa kuti kuungana kwevanhu vanopfuura zana hakuchabvumidzwi pamusoro pechirwere checovid-19 hurumende yativo Bulawayo International Trade Fair pamwe chete nenhemberero dzeindependence day zvombomiswa muherald mune nyaya inoti vaimbove mukuru wezimbabwe national road administration vafrank chitukutuku vachatorerwa dzimba nhanhatu motikari zhinji nemamwe makambani avo kana matare edzimosva akabvumirana navana muchuchisi venational prosecuting authority kuti vachitukutuku nemudzimai wavo vakawana upfumi hwese uhwu nenzira youori yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ndinoswera sei pastudio 7 pano ndinonzi Dennis nyaya inotaurwa naamunangagwa yakanakisa kwazvo yekuti vanodikilea chirwere checoronavirus as a world threat zvinoreva kuti vanozviona zvatambudza nyika yose asi dai vaidarowo nevanhu vanorwa zhara muzimbabwe because vanhu vanorwa nzara vakawandisa ende vanhu vanofa nenzara havazivikani nevamunangagwa dai vaita an honorable thing by stepping down as president of zimbabwe wapo vangwa chance because kana mutengo chimusimuka masimukira airoita ino zvakutoreva kuti vanhu vezimbabwe vachakwanisa kupona nangwa vanoshanda vacho zvofana nevanhu vasikashandi asivo nzara iyi havainzi zvavona ndezvechirwere izvi tinotenda zvechirwere zvinozvona onai nezviri kuitika munyika zvekuti vanhu vane zhara hapana munhu achaida nyimba kunyika yezimbabwe ukafunga zvokutenda kumusha utofunga kuti kundofa nyange uchizaiva kuti vanhu vari vanosurvivha nenzira dzavanosurvivha nadzo asi iwe ukafunga kuenda zvokumusha unofunga kuti unondosvika ukafa because hauna pulani yemunyika muya mezimbabwe vaakutopona muya kupona neshoko ramwari shoko ramwari rinofanira kutenda mmiri ndatenda angu
makadini mose mose inonzi coronavirus iri kunzi muzimbabwe mukuona choni dzachinowana muzimbabwe coronavirus irimo muno musouth africa iri kubatwa nekuti vane mishini yekuitesta kuti irimo zvino manje kuzimbabwe uku hamadzopera kufa madhokuta acho haana mishonga yekuti vanhu hakuna mishini vanhu vacho varongogwara vamwe havatona havakwasi kuatendwa nemadhokuta saka anovatesa kuti vaonekuti vane chirwere ndiyani saka zvinhu zvototoronga kuti mwari vapindire zvinhu zvakangooma zvakangooma kuti coronavirus tikati airi kune dzimwe nzvimbo kana tiri kusouth africa kana tiri kune dzimwe nyika ka irimo muzimbabwe inyaya kuti vanhu havazivi ende pamunozviona kuti vanhu ava icoronavirus irimo vanenge vapera vese kufa vanhu vopomera korera hei wati wati but zvonetsa izvi zvonetsa zvonetsa sho
masara sei masara seri vashamara vestudio 7 kuri sei kwamuri ikoko ndangotaura ndoita mazuva baklo pamiri kunoudza vanhu vesouth africa ndangotaura hangu nenyaya yanamunangagwa iyi vanotiwo tambomisa kuti ndege dzisabude munyika nekudai kune chigwere checoronavirus Kuzino kana iwe chivenga kuenda kuchina, kuni kuchina kwa kafa wanu wa ni coronavirus. Virus kuni ndo kwa tangra chiruwele icho icho. Zinero akuti kudi, amu utamba nifunga zawa ni kwa nita koko. Saka nite gajinu na marapai. Iye achuenga chindo achinda kuchina, aenda nani, aenda wee gairi. Kana uzo kante gajinu ya achi marapai. Andi kuenda kuna tora chigwele kutuwa ya futi mnika futi. Saka kujira kwa waru zira, chigwele kupi. Iwa ito unza chigwele mnika. Saka watu wana chino kwa chukure ya vanuka. Waya vati ndi gaza, hatifani kuburuka kuenda une zimwe nika. Iwo tenda futi nika zibu buruka futi. Zuniru wako tukudii. Wasaide kutamba nefunga za wanu chakada rosu. Chigwele chia shino uraya. Wena wana wangani wanakafa kuchaini. Uvoti muna hindi futi kuchaina ikoko. Kuari kikura pa mzibabu. Wanizawazi wasa tamba nefunga za wanu chakada rosu. Hari kutamba nerufu. Kana chigwele chika mnika wanu kwanza zuchira hapa hiri. Wanizawazi wati kwa nerezi yeshu wa mani.
Makadie ni vashamarari vestudio 7. Tinoda kungokutendai nenyuzi dzamunotipa dzechokwadi. Indinoitwa achiera ndiri muno muGauteng Joburg. Baba Munangagwa vakundikana zvechokwadi. Vari kutyora kodzero dzevanhu mukati menyika yeZimbabwe. Iko zvinezvi mapasipoti taane 2 years takaapuraya mapasipoti haasi kutombobuda. Tashaya kuti toita sei takagara muno muzviri kunze kwemutemo mapasipoti tisina isi takaapuraya 2 years. Tukukumbira opa auye pamberi auye ende kumhepo akumbire vanhu kuti tokumbira ruregero nezvandakaita zvaakataura pamusoro pecoronavirus. Chokwadi baba Munangagwa ngavhure here mochari kuti vanhu vafa kufanira kufa kwevanhu kunzoti vavhurewo kana zvikoro kana zvipatara. KuZimbabwe tukushupika chokwadi. Iko zvine zvibhanduru remuriwo takuritenga 20 bhondi zvinhu zvatiomera.
Tamunzwa tafadzwa mugwadi uyu wezari pfefu. Aiwa ipoemu yanga achingotaura ya hakusi kuti ane masekisi kana kuti ane chii. Ipoemu yake yanga akakirema kuti apindewo naye mudariro aitewo semunhu waari kutaurawo zviri kunzwika. Chaari kufera kana kuti chaari kutadza ngechekubvuma kuti kodzero dzevanhu dziri kutsvodwa. Paanongoramba ipapo kuti hadzisi kutsvodwa ndiwo paari kudonhera ipapo. Ndiwo paari kudonhedzera masankisheni kuramba kwaari kuita. Because isu vanhu tiri muground handina kuti ini vanhu ndati isu vanhu tiri muground tisu tiri kuona kuti muri kutimbunyikidza zvatiri kuda muri kutirwadzisa hamusi kutipa marights atiri kuda iye opa muenzaniso yekuti heya makauraya vanhu vashoma hapana chitema chinonzi chishoma zvaunoenzanisa nevari kuamerica kuti vari kupfutsanyira vakawanda munomu washoma aiwa chitema kana chiri chidiki kana chiri chihombe chitema chitema saka aiwa ega tiri kukupedza nguva yenyu ndozva kuti munoshanda nenguva apa ndakuda ndinongotaura kuti haiwa haipoemu yatafadzwa yanga rungotiitirawo hake pakutaura kwaanga ari kuita hakusi kuti tinomuti munhu ataura zvinhu zvine utano kana tinochi aiwa tinongomuti ipoemu yanga wachingotaura
maswera sei kumhuri yeZimbabwe ya nyaya yangu iri futi iri pano nyaya yecoronavirus because chionetsa ndechekuti zvine coronavirus yatekeshera pamasocial media yazara pasi rese because iri kuuraya vapfumi. Tine more than 10,000 vana vanofa nenzara pasi rese but vasanambozviona pasocial media. Zvecoronavirus ndo zvakosheko zvazopoti vanhu munyatsokoshesa kunge yamino kuda kwaita chakakosha. Tine vana vari kufa nenhamo pasi rese hasanamboona zvichitaurwa pasocial media hasanamboona vanhu vachiita zvipitipiti kuti vabatsire vana ivavo nai chitaura mundonzi reidhuvendu
makadi vestudio 7 ana mukoma Jonga akandimiri ana Blessing Zulu ana mukoma Tanonoka Wande ana Mike Hove nevamwe wese vestudio 7 ndinofara nemunhau dzamwatipa dzechokwadi. Ini ndinoshamisika navamunangagwa president yedu yemuZimbabwe kuti yawo yedu nyika ndoyakosha zvakadiko yavoti zvikoro hazvivharwi inotipasira 2 weeks. Handi muzvikoro here ndo muri kuungana vana here ndo mune vana kapfuura 100 here hatii ndo mukuita mitambo here zvenguva yemitambo kainoyi vana vachidiwa vachigumana chifingana zvichiita nasei vanozogona kuzvidzivirira here vamunangagwa ngavaite semunhu mukuru ngavabatwe nedzimwe nyika munangagwa ava
wangawai tisutia wa mwiti 2 weeks zino kwa cheko zichichaba 3 kutubanaraba chenda ushukuru kana chikwereja zobata so zodi iko ngawai senaza mnangago ngawai teke vanagi kwa gari kwa chikwerechi ziri wa ishiku ngawai tese mungkura mnangago kwa hawa jinangu dankeni mlambo wa SMKP
magadizo ni pa studio 7 tutendane na wadza mnotipa zido zwedu wana mkwadu wa chitaura ngoti suwa na Zimbabwe atisata kudasha kana taita akuzvida aimshuwa taingoti vanhu varipama sanctions varige kuvama candidates muZimbabwe in any position muZimbabwe toona kuti kune vamwe vachapiwa izvi izvo kuti panongoya vanhu paradio varikuprotekta mainteresi avo we are not going anywhere except in a deeper pit saka zvoda kuti vanhu vezimbabwe tidzamise pfungwa tizive zvinonakira nyika yedu ringotema nemazangenzi mazuva ese taneta nazvo izvo ngati ngogadzirisa nyika tiriso
idzo tanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazuva enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu varikowanikwa vaine chirwere checovid-19 kana kuti coronavirus vari kuramba vachiwanda muAmerica. Mashoko aburitswa izvozvi nebazi rehurumende rinoona nezvechirwere ichi anoti vanhu vave kuzikanwa kuti vane chirwere ichi muAmerica vasvika pazviuru zvitanhatu negumi uye vafane chirwere ichi muAmerica vave zana revanhu. Dr. Frank Guni vanoti vanhu vari kupiwa ruzivo rwakawanda pamusoro pechirwere ichi uye vari kuteerera zvavanovudzwa kuti vaite. Dr. Guni vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti vanhu vari kusangana nenyaya dzamanyepo izvo zviri kunetsa munyika zhinji.
Uye zvakare public health information, public health education and health promotion taakuona kuti inenge yaakuvandudzika zvishoma nezvishoma. Vanhu vaakutanga kupota vachiteerera, asi toda kuyambira zvakare kuti vanhu vasateerere zvinotaurwa pasocial media zvekunyepa. Vanhu ngavateerere zvinobva kumaexperts kana kuti zvinobva kubazi reutano remuno muAmerica kana kuWorld Health Organization. Ndiko kunobva information kana ndokunobva ruzivo rwakaongororwa nana masikokota, kwete zvepaindaneti, kwete zvepasocial media zvana WhatsApp neFacebook. Izvozvo izvo zviri kuparadzira nezvimwe neimwe information isiri yechokwadi zvaakutaura kuti vanhu vakanganisike. Saka somuenzaniso, vanhu kune vamwe vari kufamba vachitaura information yokuti mukadya tsangamidzi, mukadya gariki munoita zviri right. Kunyeperwa ikoko hapana evidence inoratidza kuti pane direct bearing to the virus itself. Imwe information chaizvo yakanyanya kukosha, tinoziva kuti vanhu vanga vamboziregedzai kumhoresana nemaoko, mhoresanai nemagokora. Izvezvezvo hazvibatsire zvekumhoresana nemagokora. Safe distance is about 6 feet between 2 people. Nekuti chirwere ichi chinotapurirwa kuburikidza netumvura tunenge turi mumweya watinofema, unobuda nemukanwa, unobuda nemumhuno. Saka ukamira padhuze nemunhu kana kuti padyo nemunhu ane utachiona wachifema, ndo zvinoita kuti utapurire utachiona ihwo. Uye zvakare munhu iyeye akafema tumamhoro dzeduwo tukadonhera pasi, iwe ukasvika unobata ipapo pane tumateikoko tungava tusingaoneki nemaziso zvatwo, tunogona kunge tune utachiona. Ukazobatawo kumeso kwako, ukabata chirwere chinobva chapinda mauri kubudikidza nemukanwa, mumhino kana mumaziso, pese pane mamembrane chinogona kupinda. Saka tiri kuona kuti information iyoyo inenge yaakubatsira ichiparara ichipinda muvanhu. Uye tiri kukurudzira zvikuru kwazvo kuti vanhu vateerere kubva kunana mazvikokota, vasateerera zvepaindaneti nezvekusocial media.
Muchidimbu umwe mutereri anoda kuziva kuti
parizvino kana munhu abatwa nechirwere ichi anogona kurapiwa here akapora?
Aiwa kwete, munhu haagone ku kana tichiti kupora tikuti akutasa kuti cure ye vaccine kukiwa ye virus hakuna cure parizvino. Asi munhu anogona kubatsirwa. Chinoitika ndechekuti kana chirwere ichi chapinda utachiona hwapinda mumunhu unobata pahuro, unobata unozopinda mumapapu. Zvinozouraya munhu kuti kana wazonopinda mumapapu zvinoita kuti mapapu muzoita mvura. Kana maita mvura uchakwanisa kufema zvakanaka uye pahuro pako hapachakwanisa kushanda zvakanaka kuti ufeme. Izvozvo ndozvinozotsitsirira kusvika munhu wazofa. But izvozvo zvinogona kubatsirwa, munhu anogona kubatsirwa kufema. Ndambotaura ndichiti pane zvikwanisiro. Muchidimbu ndingati chimwe zvinoshandiswa kana munhu aonekwa kuti ane chirwere ichi, especially kana chapinda mumapapu, maventilators, mishina inowanikwa muzvipatara inobatsira kuti munhu afeme kana asingachakwanise kufema. Iyoyo inobatsira kuti munhu ararame agoregera kufa. Asi izvozvo zvazvirei kuti wava cured from the virus. Virus zvainoita inokonzera kuti izvo zvandataura izvi kuti pahuro nemapapu zvive zvinozoita kuti munhu afe nekutsitsirwa kwazvinenge zvaitwa. Saka tikaderedza kutsitsirira kwazvinoita mapapu, kwatinoita mapapu nepahuro, tinoita kuti vanhu vakawanda vararame.
Dr. Frank Guni vari parunare muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, rikachimbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuru yeHarare inoti iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena. Hurumende inotiwo zvikoro hazvisi kuzovharwa pamusoro pechirwere checoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Vainesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA.